Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemugovera kubvumbi 2019. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Inotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Mauto aisafanira kutungamira kupuwa kwechikafu nezvimwe nerumwe rubatsiro. Mauto aisafanira kubatsira nedzimwewo nzira, asi nyaya dzekupa rubatsiro dzaifanira kuti dzitungamidzwe neiro sangano reUnited Nations, reWorld Food Program, reUNICEF nevamwe vane unyanzvi.
Sangano reUnited Nations rinoti riri kutyira zvikuru kuti kodzero dzevanhukadzi nevasikana dzinogona kumbunyikidzwa mumatunhu akavhiringwa nedutu mupengo recyclone Idai.
Nhasi mhuri yeZimbabwe iri kuungana kuMaryland kuPotomac Park, Rockville. Tichipembera semaZimbabweni takasangana, tichandara, tichionana, tichababakiri yedu yekutanga yemugore ra2019.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kuno kuAmerica zviri kuungana muPotomac Park muguta reRockville kuMaryland zvichiita machikichori. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reUnited Nations rinoti riri kutyira zvikuru kuti kodzero dzevanhukadzi nevasikana dzinogona kumbunyikidzwa mumatunhu eManicaland nemasvingo ayo akavhiringwa nedutu mupengo recyclone Idai. United Nations inoti kuwanda kwakaita mauto munzvimbo iyi kune njodzi yokuchora kodzero dzevanhu dzemadzimai nevasikana kana hurumende ikasatora matano ekuona kuti mauto aya adzidziswa kukosha kwekodzero dzemadzimai nevasikana. Gwaro reUnited Nations iro rakaburitswa svondo rino nehofisi yemumiririri waro muZimbabwe rinoti madzimai nevasikana vanosvika zviuru gumi nezvishanu vari munjodzi yokuchorerwa kodzero dzavo apo vanenge vachipiwa chikafu nerubatsiro. Mauto akatora basa rekugovera chikafu nerubatsiro kuvagari vechimanimani nechipinge mushure mekunge pabuda mashoko ekuti vezvematongerwo enyika vakange vopindira mukugoverwa kwechikafu. Studio 7 haina kukwanisa kutaura negurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai Opam Chinguri Kashiri kuti tunzve pavamire negwaro reUnited Nations. Asi mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica Radewa Mavhinga vanoti zvakakosha kuti mauto pamwe nevanhuwo zvavo vari muurongwa hwekugovera vanhu chikafu vadzidziswe kuremekedza kodzero dzevanhu munzvimbo dzavari kushandira. VaMavhinga vanoti zvakakoshawo kuti madzimai nevasikana vazivewo kuti chikafu chavari kupiwa ichi hachisi kubva muhomwe yemunhu anozoda kuitirwa tsvete uye kuti vamhangare vanhu vanoda kutyora kodzero dzavo. Ngatinzwei hurukuro yavaita naRay Choto weStudio 7.
Hongu nzvimbo kwazvo kuti panoitika tsaona yakaita setsaona yekuchimanimani anogona kudaro kuti panenge pachishanda vechiuto vanhurume vakawanda vachibatsira kumadzimai nevanasikana vanenge vakauyiwa nedambudziko, panogona kuita runziro iyoyo yekuti vakwanise kupedzisira voti kuti vawane chikafu, vanenge vonzi tipei zvakati vachimbunyikidzwa zvamwe zvinogona kubatsira kuti vari takazviona zvakaitika zvakarezve dambudziko iroro kuchingwizi kune vanhu vakatamiswa nemafasha neemvura padhamu retoko mukoti. Saka zvinhu zvinoda kuti zvitorwe neudzamu hwazvo nehurumende itore matanho ekuchengetedza madzimai nevanasikana vari kunzvimbo yechimanimani yechipinge kuti vapuwe rubatsiro pasina tarisiro yekuti zvichida vangabunyikidzwa kana kuvhevhetedzwa kana kunyengedzwa zvichida nechikafu kana nezvimwewo zvingapuwa vanhu kuti vazopedzisira vapinzwa muna kaitireva.
Vamavhinga, munoona sedanho rakanaka here rakatorwa nehurumende rekuti kupuwa kwechikafu ichi kuvanhu vari kuchimanimani nechipinge kunge kuchitungamirirwa nemauto?
Kwete, mauto aisafanira kutungamira kupuwa kwechikafu nezvimwe nerumwe rubatsiro. Mauto aifanira kubatsira nezvimwewo nzira, asi nyaya dzekupa rubatsiro dzaifanira kuti dzitungamidzwe iro sangano reUnited Nations, theWorld Food Programme, theUNICEF nevamwe vane unyanzvi vanoziva maitirwo azvinoitwa, uyezve vanoziva kuti kana pasina patakambudziko rakadai kodzero dzemadzimai nevanasikana dzinochengetedzwa nenzira dzipi. Nekuti iko zvino kana zviri mumaoko memauto pange pasisina mukana iwo, nekuti mauto havana unyanzvi hwekuziva mapirwo echikafu nekuchengetedzwa kwekodzero nezvimwe zvakanakira vanhukadzi nevanasikana. Vanenge vachiita basa ravo vasingaoni zvimwe zvakadaro zvekuchengetedzwa kwemadzimai nevanasikana.
Sangano reUnited Nations vamavhinga riri kuti izvo kune vashandi vanosvika zviuru zvitatu vari kubatsira. Zvii zvingaitwawo kuvashandi vava kuti vange vachiziva kuti kodzero dzevanhukadzi nevasikana hadzifaniri kunge dzichimbunyikidzwa?
Chekutanga ndechekuti vasati vapa kana kuti iko zvino vasati vanyanya kupinda kuenda mberi nebasa vanofanira kuti vaziviswe vachidzidziswa nevakuru vakuru vanoziva nezvekodzero kuti munzvimbo mavari matambudziko arimo akamira akadai akadai akadai, uyezve vakuru vavo vari kushanda munzvimbo idzi zviuru zvemataura izvozvo mukoma vanofanira kupa mukana nekuzivisa madzimai nevanasikana kuti kana pakaita dambudziko rakati rinofanira kumhanyarwa nenzira ipi, kana paine wechiuto kana mupurisa kana muwani zvake angazoda kukumbira kana kuda kuchota vanasikana nemadzimai ngavazive kuti vanoenda kunaani kunomhanyara nyaya idzodzo. Nekuti dzimwe nguva vanenge vasingazivi matanho ekutora, vanenge vachifunga kuti zvichida rubatsiro urwu rinouya nemuripo. Saka vanofanira kuti vaudzwe pachena kuti aiwa rubatsiro rwabva kwakasiyana siyana muripo, kana pari ada kukuvhevhetedzai kana kuchota vamwarai kwakati, nyaya iyoyo ikwidzwe kumusoro. Vanhu vanenge vaita izvozvo ngapatwe nemutemo vopiswa munharaunda.
Mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vagewa mavhinga vachitaura vari parunare vari muJohannesburg kuSouth Africa naRay Joto weStudio 7. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara mumatunhu akapoteredza Washington DC kuno kuAmerica zviri kuungana muPotomac Park muguta reRockville kuMaryland zvichinakidzwa pazororo reEaster. Kuchange kuine machikichori, vanhu vachidya nyama yekugocha, kunwa pamwe nokuridza mimhanzi. Mushure mekutandara muPotomac Park, vanhu vachaenda kuSilver Spring Manheru, uko kuchange kuine dhindindi richikokerwa naDJ Tau uyo anogara kuPennsylvania. Mumwe wevari kuronga gungano iri, Muzvare Roweside Endere, vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo gungano iri raita masanga nekupemberera kwezuva rekusununguka kweZimbabwe uye neEaster, chikonzero chegungano iri ndechekungoti zvizvarwa zveZimbabwe zvisangane sezvinoitwawo nezvimwe zvizvarwa zvekune dzimwe nyika.
Nhasi muri yeZimbabwe iri kuungana kuMaryland kuPotomac Park Rockville. Tichipembera semaZimbabwe, saka sangana, tichandara, tichionana, tichita barbecue yedu yekutanga yemugore ra 2019.
Chikonzero chekuungana ndechei?
Kuwadzana kwemaZimbabweans. Nguva yakanga tiri kwangu nechando chakawandisa SDS kwakudziya. Saka tinge tichida kuti tiwadzane tichionana tichikurukura tichingokurukurawo magariro atakaita munzvimbo ino nekufungawo vamwe vedu vari
chii chamunenge muchiita zuva ranhasi?
Zuva ranhasi kuchagotywa, kuchabikwa, tichange tichitengesa zvinhu zvekuZimbabwe. Tichange kuna DJ vacharidza mimhanzi yekuZimbabwe. Tichange tine mhuri yese yekuZimbabwe yakasununguka iri muWashington DC. Tichiziva kuti pane vamwe vari kubva kuPennsylvania, vamwe vari kubva kuNew York, vamwe vari kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana. Tese tichange tiri pamusha wePotomac Park.
Vakaronga gungano iri ndivanani?
Gungano rakarongwa newedu DJ Tau. Ndiye anova anogara achipa mafaro kuvanhu vose vari munyika inei, anosanganisira East Coast yese anofamba achiridza mimhanzi yake. Ndiye mukuru wekuronga izvi. Kozouya Mike Kwerere vanogadzira chimukuyu chinonaka zvekunaka zviye chekuZimbabwe. Ndivo vamwe vevarongi vacho. Kozouyawo ini pano ndiri kutaura tinonzi Tisu African Goodies. Tisu African Goodies. Tisu tiri vatatu takaronga mafaro aya kuti vanhu vauye vazofara nekupemberera vari panzvimbo imwe chete.
Tinoona kuti gungano renyu iri rakarongwa weekend imwe chete nekupembererwa kweindependence yeZimbabwe. Zvakabatana here?
SemaZimbabwe tinoremekedza independence yedu, asi gungano iri rabva raita kuti raita Easter, raita independence, raita first weekend futi yekudziya kwekunze mukati menyika yeAmerica. Saka zvese zvakangobatana. SemaZimbabwe tiri kungofara, hazvina chinango chekuti takanatofarira chakati, asi tiri kungofara takaungana.
Kana tikauyawo ikokoko, chii chatinofanira kutarisira?
Pamunosvika muchawana tichitengesa mazo ecrash ekuZimbabwe. Tichange tichitengesa huku hwezviyo, tichange tichitengesa kune vechidiki mathings, maputi, mayuni maputi, zvese mabiscuit, malemon cream, mahewu, hapimo, mumhare. Hapana chekuZimbabwe chatisina. Migoti, matombo chaiwo ekukweshesa manga tinawo.
Avo vanga vari muzvare Rovesai Dendere vachitaura vari parunare vari kuno kuAmerica. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakambotanga vazvirova dundundu vachiti gwaro rakaburitswa navaRobert Mueller rinoratidza kuti hapana zvavakaita pamhosva yavakanga vachipomerwa yekuti vakashanda neRussia mukupindira musarudzo yemutungamiri wenyika muna 2016. Asi mumatwitter avo vaTrump vari kunyomba vose vakapa humbowo kuna vaMueller. Chikoro cheColumbine High School chiri kurangarira nhasi kupurwa kwakaitwa vana vechikoro 13 vakafa muDenver kuColorado muna 1999. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakanangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tina Pastor Rebecca Makai. avo vari kutaura nesu pamusoro pekukosha kwakaita zororo reEaster. Tinokuchingamidzai nemufaro Pastor Makai, mungatisananguro kuti zororo reEaster rakakosha sei kumakristu nevanhuwo zvavo.
Zororo iri reEaster rinoreva nyasha dzatakaitirwa naMwari, takanga tisingakodzeri kuti tinzi tava neukama nekuda kwekutadza kwakaita munhu pamberi kwaMwari, paMwari kwatinoziva kwakaitika pana Adam naEve mubhuku yaGenesis chapter 3. Takanga tisingakodzeri kuti tizonzi vana vaMwari kubva pakutadza kwakaita munhu, munhu wese akabva angowira pasi. Asi nekuda kwenyasha dzekuti Mwari wakatipa mwanakomana wake mumwe chete anonzi Jesu Kristu, anouya ndiye akauya akafira akatakura mhosva dzedu dzese, kureva chero wanga uri mbavha kana wanga uri mhondi kana wanga uri chifeve kana wanga uri tsotsi kana wanga uchinyeba, Jesu unoti iye iwewe you are acquitted, kana kuti yatinoti pachirungu discharged by order. Ndatakura umbavha hwako, utsotsi hwako, kuipa kwako, zvakaipa zvako zvese zvaapa ndiri. Wanga uchifanirwa kuti udimburwe musoro nelife sentence yawanga wakapiwa, anoti chidimburai wangu musoro Jesu. Saka tiri kutenda nyasha idzodzo dzekuti wakabvuma kugara pachigaro chekuti iye asi panzvimbo yekuti isusu tisi, ndokusaka tichipemberera zuva rinonzi Easter. Ndochikonzero chatinotenda Mwari nacho kuti takayananiswa naMwari isu vakanga vasisina kodzero yekunzi vana vaMwari.
Zororo iri rinotanga rini uyezve richizofamba sei?
Tinenge tichitarisa Jesu paye paakatengeswa nomudzidzi wake anonzi Judas. Tichirangarira zvose izvozvo, tichiona Jesu ari muGetsemani achinamata. Musi wechishanu izuva raanenge achienda kunomira pamberi pemadare, achienda kunotongeswa, achisvika pakuzonzi wakunoroverwa pamuchinjikwa. Zuva rechishanu kupera kwaro Jesu anenge ari pamuchinjikwa akarembera, watakura zvose zvakaipa zvedu. Zuva resondo ndora tinoti zuva rechitatu, ndora tinopemberera kumuka kwaJesu. Saka zuva rechitatu izuva remusi wesondo, ndora tinenge taakutemberera kuti vadikani onai chekutanga taita inonzi pachirungu reunion naMwari kuburikidza nekumuka kwaKristu. Pakafa Jesu nesu takafa muzvivi zvedu naJesu. Paari kumuka Jesu nesu tiri kumuka muupenyu usingaperi pamwe chete naKristu, sekuti vari kunoita bhuku yavaEfeso.
MaKristu pazuva resvondo vanorangarira sei zuva iri?
Musi wesvondo izuva rekupemberera. Tinopemberera zvinotyisa nekuda kwekuti tinoita kuti tipemberere chikonzero chekuti tapiwawo status. Isu vanga vasisina status, vanga vachinzi vakafa, vanga vachinzi vafa, vanofanirwa kufa, tamuka pamwe chete naKristu. Vanga vachinzi vaya hamuchisina inonzi pachirungu identity, tave neidentity itsva. Takafanana nemwanakomana muparadza anga akatetereka nenyika asina kuzodzoka, akusikonzwirwa tisina baba. Saka sande yakafanana nemwana uya paanogezeswa, paanopfekedzwa zvakare yavanoti nguo yeumambo, nguo yeupirisita, tadzorerwa mumhuri yeumambo, tadzorerwa pachinzvimbo chatakanga tisisina chekuti taakukwanisa. Paipa taenda tinonamata kuburikidza nekutsvaga mhuka dzataiuraya, mombe dziya dzataiuraya, tichipira vana sekuru kuti tiregererwe zvivi zvedu, tichienda pamatare tinouraya mbudzi namakwai tichishandisa ropa iroro kumwaya misha yese kuti mhuri iponeswe. Aiwa, hatichadaro. Ropa raJesu ndoo rakagadzirisa zvese. Nekuda kwekuti ropa rana sekuru raidiwa gore negoreka, kana tikaita bira taitongouraya futi imwe mombe yekuti musha uchenurwe. Asipo zvino nekuda kweropa raJesu takatochenurwa nekusingaperi, hakuchadiwa zveimwe ropa. Changosara ndechekuti tigamuchire tipemberesa izvozvi. Saka sande tinenge tichitaura kuti aiwa, kana achiripo anenge achiri kutsvaga mombe yekuti agadzirise musha zvinhu zvinake, zvakaitwa namadhitateguru zvihazviparare, taakuti aiwa, chiuya ugashiri chipo chatakapiwa naMwari, chipo chisingatengwe nemari, chipo chisingadi kuti uite basa kuti uchiwani, chipo chinopiwa pachena. Hachidi mabasa ako, hachidi kururama kwako, hachidi kugona kwako. Anoti uya nezvawakaita izvozvo ndikugezese ropa rangu, izvozvi umwe neumwe pasi rino rese sandi tinenge tichitaregererwa zviri zvake pasi rese taregererwa zviri zvedu asi musiyano ndokuti unogashira here kana kuti haugashiri saka isu nekuti tinogashira tinenge tichipembera saka naripo anenge achida kujoina makristu kupembera chokwadi ruponeso rwemahara
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai pasa Rebecca Makai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu Our Lives.
Ndinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu kumwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvemutongo wakapiwa nedare reConstitutional Court nguva pfupi yadarika uyo unorambidza kurohwa kwevechidiki zviri pamutemo sechirango mushure mekunge vapara mhosva dzakasiyana siyana. Tinonzwa kuti mutongo uyu wakonzera mitauro yakasiyana siyana munyika. Muhurukuru yedu tabata munyori wesangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ vaRaymond Majongwe. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vamajongwe.
Aiwa tinoti makadiko.
Vamajongwe, tinoona kuti pane mutongo wakapiwa nedare reConstitutional Court mazuva adarika ayo. Imiwo muri mumwe wevanhu vaimbopindawo mukutaudzana kwaiitwa nemapoka akasiyana siyana pamusoro penyaya. Zvii zvamungataura pamusoro penyaya?
Chiri important ndechekuti nyika yedu ngatindwisise kuti zvatiri kutaura pana pasi varaini ndezvekuti kudii. Tiri kuona nyika yedu kuti haisati yaanyika yekuti tingangonyarara zvinhu zvichienda musango. Gore ra2015 Progressive Teachers Union of Zimbabwe yakagara pasi ikaita special conference yatakataura isu kuti maticha zvaakutinetsa kudzidzisa vana nekuti vana vanouya kuzvikoro vakadhakwa vari kunonoka kuuya kuzvikoro kuzoatenda malessons vamwe vanouya kuchikoro votiza basa racho havaiti vakuita zvemadrugs vakuita zvepabonde vari vana vadiki vari kukurumidza kuita zvinhu zvinoita kuti kudzidza kwacho kusadzidzike saka ticha pachikoro haachagoni kuranga mwana kana kumurayiridza homework havaiti chikoro chepachikoro havaiti masports vanoramba vakawanda vane mari yakawanda kudarika ticha saka hatigoni kuzokondrola vana vevanda saka hatigoni kuti tigone kuti hurumende yotaura kuti hakusina mwana anobvumirwa kurohwa pachikoro zvofamba zvokutekeshera zvinobva zvakanganisa zvinhu zvino ndo zvatiri kutaura kuti corporal punishment ikanzi yadzidziswa vana vanoita badi racho jina vaita badi ratibva ngemuzvikoro nevasikana chaivo hatichavagoni kuvakondrola kuzvikoro zvino kana vakaita vana vechikoro vatinotya vatisagoni kudzora kana kuranga kungadzidziswa here kuchikoro kwacho.
Asika vamajongwe, kune vamwe vari kutiwo mwana akaramba achirohwa anopedzisira aita senyemba iye inonzi nini isingaibve.
Zvino vakomana kana pachikoro dzese dzikaita nhini dzese ingabuda here? Ngatitarisei mumhuri mune muine nhini imwe chete. Pane gurupu revana 300 panenge paine nhini 5. Zvino tikaiti chikoro chese chevana 500 dzoita nhini pangachabuda chisinu ipapo. Nyika ino vanhu vachazozviona kwapera makore mashanu handivapi makore akawanda. 2024 muchazodudza kuti kune kusina chinodzi chikoro. Isu pano inemiwa jonga takakura tichirangwa kumamisha kwatakakurira. Hakuna achafa. Nhasi unototi vana ngavarege kurohwa. Kana vari vana ngavave vana. Kana tabvumirana kuti taakudzidzisa varume vakuru muzvikoro tongoti haiwa ndizvozvo.
Asi mutongo uyu wakanga usina kunangana here nevana vanenge vachirohwa nembaramatonya vanenge vaparadza mhosva vatinonzwa kuti vapiwa kana dzingava 3K kana 6K kumatare edzimhosva uku?
Pazotaurwa mutongo uchienda mberi wakabva waita outlaw kwese kuti kudzimba kana kuchikoro vana havachabvumirwi kurohwa nekuti nyaya yacho mukanoinzvera zvakanaka inyaya yemwana ane 16 years akanga ari pamwana ane 14 years ndokunomirirwa nemaloya achinzi hazviti kuti mwana uyu arohwe. Mwana akanga arepa akanga akudifenda kuti ndine kodzero dzangu dzekuti handifaniri kurohwa. Asi mwana apara mhosva yerepa ndiye kuti anga akudifendwa achinzi hafaniri kurohwa. Saka toita sei vana vorepa vobva varohwi todzokera kuchikoro mwana haiti basa muclass haarohwi.
Imi vama jongwe za munga kuru zira kutidae zaka hitu kwende zipi.
Kupara wa punishment ya hii disikuwa muzikoro. Takatwa mboza wangu ndi kati nini ramangwa na rangu pandisha zoti nda kuda kutu politics. Kwa hini hae zaipicha nubati ya hitu zizi. Kupara wa punishment ya hii disikuwa. Nga disiwe ziri mwa muzikoro. Hakuna musha unondi. Kana tozi mnikabuno mumane wa sande wese. Mapulisa atisha hada. Crime ino vayatwa increase. Nga tiziwe kuti kupara wa punishment ikaramba ilipo. Wanajizwa kuti mwandani kaita zizo anorowa. Hachikurowa kwaka harowa hivundi anorowa zikura hiwa. Enda harowa ine munu wese. Tinotora kuti headmaster pachikoro. Ndiye anorowa kana mwana aita mahere nyakadai akadai. Ocharjwa onyorerwa tsamba mumbereko odedzwa. Tozi mwana wenyu tambutadza takumbumuranga. Nekuti zvinhu zvekuti vana ngazi kana kanga aita isikandwa anotorerwa pocket money. Vana ava vatorina pocket money. Tosiya zvakadaro here chokwadi chokwadi nyika ichienda kumawere.
Aiwa tinotenda zvikuru vamajongwe nekuwana nguva yekupinda muchirongwa chedu.
Thanks so much.
Manga makateerera kumunyori wesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Makaterera kuStudio 7 tiri kutevhenyura tiri muWashington DC. Chombo tarisa zvabuda mumitambo ye Premier Soccer League yatambwa nhasi. Caps United yakunda Black Rhinos 2-0. Ukuo FC Platinum yarova Wange Colliery 2-0. Mimwe mitambo ichange iripo nemuvuro apo Chapungu United ichakweshana ne Harare City, Dynamos ichikweshanawo ne Herentals Football Club, ukuo Highlanders ichakweshana ne Triangle, Manika Diamonds ichitamba ne Moshwani Stars. Nguva ndo yaita shanje baba Harare vachitipa kambo kavo the reason why. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Sangano United Nations rinoti riri kuchikira zvikuru kuti kodzero dzevanhukadzi nevasikana dzinogona kumbunyikidzwa mumatunhu akavhiringwa nedutu mupengo recyclone Idai. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kuno kuAmerica zviri kuungana muPotomac Park muguta reRockville kuMaryland zvichiita machikichori. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Iva nesu zvekare mangwana. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Soko hizika tisendi.